manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo chemubato sezviri kutaurwa nevakawanda wanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri webato reMDCT vaObed Gutu vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa kuti vasiya basa ravo mubato rinopikisa iri. Vagutu vanoti zviri kuburitswa mumapepanhau hazvisi zvechokwadi uye vamwe vanhu vari kutadza kunzwisisa zvavakanyora paTwitter yavo. Vagutu vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri muHarare East sezvo vari kuda kukwikwidza munzvimbo iyi. Asi vamwe vanoti danho ratorwa navagutu rekuda kukwikwidza muHarare East rinopesana nevamwe vari muMDC Alliance avo vakapa nzvimbo iyi kubato rePeople's Democratic Party rinotungamirirwa navatendai biti. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Izoi nema Evans. Vanhu vanongotaurawo dande mutande randakanyora padande mutande reTwitter kana ndichida kuyeuka zvakanaka ndakanyora mazama maviri matatu apera padande mutande reTwitter. Handina kumbonyora kuti ndasiya musangano. Handina kumbonyora kuti ndasiya basa rokutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson. Zvinokuda nezvinge ofonyora vanyori vemapepanhau nemi zvana ibva. Kuda munemi zvinge makupainda protection dzenyu. Ndoda kuti ndirefere iwe ndofu wakaonawo announcement yandakaita dande mutande reTwitter. Yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvinenge wedzera kana kubisa. Ndichida kutsinira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East kusangana nevanhu. Izvozvi nditori mundima ndiri kunafaji tiri kutaura nevanhu. Tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa remusangano. Izvozvi ndiri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti. Isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvigoni. Toda kugara nevanhu tichichanda navanhu titori muvanhu izvozvi.
Vagutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi.
Ndofunga izvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times. Ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara iva. Ndichingotaura izvozvo ina ndinoti kana zvandine ndataura kandiwanzo kungopendapenda. Ndokuramba rakati twii ndakadaro.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yata tichinzwawo nekuona tichiteverera iyi. Toti yadzikama kai.
Iri kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMBC njake njake zvinomboitika. Kana mandege vanokwira ndege vamakaya kuAmerica uko kwamakaya nendege. Ndege chiroyo maboing kana maairbus kune nguva yekuti irimo mudenga umo inoita inonzi turbulence. Dzimwe nguva kuti ndege yoda kudonha asi haidonhi. Saka zviri kuti pakaita turbulence zvonzi ndege yodonha. Dzimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi. Saka izvi zvinhu zviri kugadzirika. Vakuru vari kutaurirana zviri kutaurirana.
Mashoko enyu amungasiriwo mhuri yeZimbabwe.
Mashoko andimudonha kusiyira mhuri yeZimbabwe yakati. Rera pari zvino pane pfinyiro yavanhu yeStudio 7 ndekuti Zimbabwe inoda hutongi hwechekerere. Inoda kuti pataitwa maelections vose vaya vakaregister. Ngatibudei nehuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remti.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunare kuHarare. Tichiri pagakava riri muMDCT, dzimwe nhengo dzeNational Standing Committee dzisina kuda kudomwa nemazita dzinoti musangano wakaitwa kuHarvest House neZuro waive wekupangana mazano, kwete kuti ubude nechisungo. Nengo idzi dzati zvavakakurukura neZuro zvinhu zvinofanirwa kuonekwa vanhu vakatarisa zvinoreva bumbiro remutemo webato. Vatiwo sezvo paine gakava rekuti ndiani anofanirwa kunga ari munhu anofanobata matomu zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai. Gakava iri rinofanirwa kuendeswa kuAppeals Tribunal. Izvi zvinoreva kuti National Council inofanirwa kudoma nhengo dzeAppeals Tribunal iyo ichaongorora gakava riripo yakatarisa zvinoreva bumbiro rebato. Vati zvinenge zvasungwa neAppeals Tribunal ndizvo zvinofanirwa kutevedzerwa nebato. Nengo idzi dzatiwo gakava riripo pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa riri kukonzerwa nezvinoreva bumbiro remutemo yebato. Nekudaro Appeals Tribunal ndiyo chete ine masimba ekugadzirisa gakava iri. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe, MMCZ, iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kuti mangoda ekwamarange atengwe nemutengo uri pasi. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwe aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda, zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavaLove More kuRotwi mushure mekunge kambani yavo Canadil Miners yatorerwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba Muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi, uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi. Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vaMasimba Chandavengerwa vaudza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda aya zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 15 emadhora, vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni 2 nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Pakatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million. Pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu, ndiyo mari yatawana kusvika parizvino.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuva pamukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana, vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai mukuru wekambani yekuRussia yeDTZ Osgio vaVictor Kusler vaudza komiti kuti vakakachamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016. Vati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedano iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe. Vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara mishina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita. Vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vachazivisa zvavakati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti isiyane nezvirongwa zvayo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa dzichishungurudza vanhu. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyahuye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iro basa rekubatsira vanasikana vechidiki uyezve achibatsirawo chirikadzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve mabasa api avari kuita.
Ndinonzi Judith Mbetembechi Yangwa, ndiri director organization inonzi The Girls Legacy. Organization inoshanda nevanasikana kuvasapota mune zvavanosangana nazvo muupenyu, zvakanaka zvakaipa. Asi nzvimbo yekuti vasikana vanoungana tichibatsirana nekupanana support pane zvese zvatinenge tichiita, kupanana information yezvinhu zvakasiyana siyana zvinosangana nevanasikana muupenyu, nekungopanana nzvimbo yekuti tiungane tidanane sevanasikana mukukura kwatinenge tichiita.
Makatanga sangano renyu iri rini uyezve zvii zvamuri kubatsana nazvo gore rino?
Musangano we Girls Legacy wakatanga 2007. Takatarisira isusu kuti tinoita maclub evanasikana. Kutaura kwatiri kuita tine 34 maclub munharaunda yeZimbabwe, nzvimbo dzakasiyana siyana. Maclubs basa ravo ndeye kuti vana vanouya vachisangana awanikwe muzvikoro, anowanikwa macommunities, vachidzidziswa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo muupenyu. Tinoita mamwe maprojekt ekuti vanobatsirika mukuwana upfumi, atinoti income generating project, anovabatsira ivo kuti vakwanise kusumuka, kunyanyanyanya vaya vana vanenge vakaita vana vari pasi pemakore 18. Saka maclub aya anovabatsira kuti vagokwanisa kusapota vana vavo, vagokwanisa kuzvisapota ivo kuti vakwanise kudzokera muzvikoro. Tine mamwe maactivities atinoitawo gore rega rega muna October. Ndopane International Day of the Girl Child. Tinoita conference yevasikana yatinondaidza vasikana vedu vese vanenge vari mumaclub kuti vauye vaungane vachipemberera kuve vasikana, vati vachiratidzirawo zvinhu zvavo zvese zvavanoita mumaclub kune vamwewo vasikana vanenge vari mumaclub kuti vange vachidzidzisana, kuti vange vachibudirira, nekukwanisawo zvakare kutaura mamwe matambudziko avanosangana nawo mavanogara, kuitira kuti patinozoenda kumapolicy makers, maparliamentarians kana vanolida macommunities, tinge tinosvitsa shoko iri rinenge richibva kune vanasikana pachavo.
Tinoonazve mumazuva apfuura apo takaona mutungamiri webato reMDC vaMugeni Tsvangirai vachishaya, takaona muchinyora padandemutande reFacebook pamusoro pematambudziko ari kusangana nechirikadzi. Munganyatsotsanangura kuti vanga muri kuti chii?
Kunyora kwandakaita Twitter kwa Facebook. Ndainyora ini ndakanangana na Nishika Eliza. Nchimuti zinoda kutindi wani nguwa kutindiwa bate maoko. Semunu akango kana na nivamu. Uye ndiguwa na omu kana uzingoti. Munu wesa ninga firu kwa kunyanyawa. Rakadi. Hata mtikuwa tunosangana na o. Mashizi. Zati munguwa kubaku hama. Zati munguwa kubaku shangari. Ati hapa nakango filo kusemunu kazi. Kana kakango kwa zirao tinduwa ni nguwa yungu kana na o. Kutingo tauro yedi. Nezo upengi nezo shumezo. Kutimunu awani kukunyara rizi. Nekuti kunyara za kuno bapaka siyana siyana. Dwa shangashiri kondi redi. Ndaka tasana ne basara ndumeita. Dwa zunusha tino kuru jira. Kutu isusu. Dati pana nei support. En support yedu ino ya pani nzido baka siyana siyana. Tino understand wa support yasi upani nzido baka siyana siyana. So ini ni kunyara kwa ndaka ito sinakani urasi munu. Ano shanda ni manakana. Ano shanda ni manjima. Kutu ayo wa munu. Shaka nyanya kumuremera ndeso. Kutu wakanga kango urora nani muna. Ani jimpe ifa msoro soro. Saka anu batari siri kwa nemanu wakawani. Saka ini no se munu. Se mjima inda kango funga uja. Hapana shaka ipa. Kutu za tino kwetu ongine mwe majima ya tino shanda na woga kwa na matambu. Kwa wano wani tino garapasi. Zimunguwa tinunguwa tojiran zingu. Zimunguwa tino famba. Zimunguwa tino kukuru kura kutuwa mnge wa chukwani kwa kutawara. Zuzwa kani kwa sangana na zo. Batu mungo panana mashoko enya razi.
Matima wana mka na ire wa kutawara na hivo amai Elizabeth Shangirai.
Ai wa andi. Sati nda wana zangu mka na andisi kuda kutindi manire. Because munu aninga asia ikiri kwa sisi njizi nuwa nukwa urongwa wakasia na siana. Pamtoro pato ndizi mkatoriki. Saka nda zonzi wakuti kine mteoro we misa. Ucha hitu kwa kubakwa wa mtusuwe shon. Saka temunu wana tinda chechi na avu. Nyo kwanza kungwe ndao. Dongo no ito misa na avu. Ndo wao no. Seza ningwa shifoni mungu mungu. Seza tinongo ito kune mamwe majumaya kasia na siana. Patino sangana ni matambu kutu wakadai. Sana ndaka wachari sandi. Kuna nyapu wachari sandaka temu jumai. Wava tangira indikuta sana na watemu jumai. Asha ikiriko. Bati uremu wake wakanyanya. Because munu wanga karo wanaya angani. Mbeche pa msoro soro. Saka zimunguwa zimori mazimoti wandei.
Aiwa hapa kana katumbo zukira shwedu kusangano renyu. Kuti vanenge varikuda kuita ma programa mataura ya vano kuwana ikupi.
Isusu tunawani kwa mzimbo zakasi ya nasiana. Siriku Glenview Muharari. Vana vedi vano sangana pa Glenview 2. Ma Saturday. Sote kumpa kose. Vana vano sangana pa community hall. Sote kudombosha vatino wani kwa kwa mungati. Vano sangana pa Osha. Karika na kutagarira village. Kote vangu vano sangana kwa Nyamandi. Vangu vano sangana kusho ground. Vangu vano sangana kunonji kupote. Vangu kwa moli. Sote vedi vangu vano sangana kugoke kwa chiti jelele. Vangu vano ngwari kublawayo vano sangana kukaudri. Saka imzimbo zakasiana siana. Asikumi vaya vano kwanza kuenda kwa master size. Vaka enda pa page yedu ya Facebook ya kanzi the Jaws Legacy. Vano kwanza kunye vati wona jino njimbo zakasiana siana. Zikendu wana nisi uwa vani njivari pai.
Aiwa, nguwa yedu ndiyo ya ita shanje. Tino kutendai kunge manga muinesu. Pano pa chirongwa chedu, chino tarisa, chino sangana anevano kazi mwupenyu. Chirongwa ishi mnoshi pakurirwa neni Marvelous Mtlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous Regai tivetapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve chikoro chesangano revarapi reZinata icho chiri muHarare. Mukutarisa nezve chikoro ichi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Aiwa makadii vateereri.
Aiwa vateereri, tinoimba vapenyu. Vangada kunzwa sekuru Sibanda pamusoro pechikoro cheZinata kunoyo kwamunodzidzisawo zvakare imi. Tichiona kuti ndimi zvakare munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata.
Kwani chikoro chedu ichi tingati chakatanga na Professor Chavunduka 1999. Saka takachambozoti mirei nguva ya 2007. Saka takachitanga gore rapera 2017. Na uno 2018 takatotanga chikoro chedu apa takavhura muna February. Saka dzidziso yedu yatodzidzisa todzidzisa African traditional religion, todzidzisa African culture, todzidzisa African traditional medicine. Todzidzisa todzidzisa African traditional healing, urapi wedu wechivanhu unorapa sei, todzidzisa matiro edu etsika vatoti God Mwari wedu tsvikirwa nga zvemidzimu witchcraft tofundisa futi tozonobata futi kana zverufu kuti death inotorwa sei rufu mutsika dzedu dzechivanhu maafrica records anotongwa sei manager aitwa sei madhoteni ingati chopo inoshanda sei mutsika dzedu dzechivanhu tinofundisa zvizvi zvokuti pachikoro tinoenda tinofundisa marudzi emishonga yatinowana kubva kumaplants yatinowana kubva kumhuka yatinowana kubva kushiri mishonga yatinoshandisa kubva kunyoka mishonga yatinoshandisa kubva kana kuhove kana zvinobhururuka zvese izvozvo toenda futi kuti mishonga iyi yatinobatsira imhoye yakafanana neiri social yakafanana neyamipfuwira imwe yakafanana neimwe iri creative yekurapa kwaya imwe yevetinari yatinofundisawo futi inenge yatinopa kana mombe dzedu kana dzinga kana tiraira pasei mhuka dzedu kwaya ine mapoizeni tofundisa futi zvese izvo zvoenda futi tonofundisawo kuti zvana mbuya nyamukuta mamuitwa kukuru vako akata takatwa kunyorwa sei kushopera kushoperwa sei tinozvifundisa futi izvozvo
saka vana vanopinda uchikoro chenyu ichi vana vechikoro vechidiki here kana kuti vanhu vakura vamuri kuti vana vechikora uye vanobva kupi
vana vechikoro vatinotora tinotora kubva pamakore anotangira pa16 years tichienda mberi sasa ari munhu anokwanisa kuverenga nekunyora hatinei zvedu semaqualification zekuti akadiriki qualification kasi kana unawo zvinobatsira futi mudzidzo yacho
vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari here dzechikoro
ya nokuti zvanoita program yedu inoita kwe6 months vanenge vachibhadhara ma$40 pamwedzi asireseni $10
muri kuwana vana vechikoro vakawanda here vanouya
vana vechikoro vari kuti wandei vanouya ndingati chete inyaya yekuti vamwe havasi kuziva nokuti takachitanga muHarare pared cross 98 Cameroon kuda kuti titarisire tiktoivantu kutonetwa nevemutare Bulawayo Masvingo kasi ikoko tine mahofisi edu ari ikoko kasi chikoro chedu chatangira muHarare ndopatakatanga imo saka tine kare wetitarisire inge tinoenda futi mumaprovinsi ese kuti vese vanokuti vatiri kutoba kuti kune vamwe vana vari kunana mutare vamwe vari kukurana Bulawayo vari kutochema kuti sei kutauti kudoo kuno kuchikoro tida kuti tifambe mativi ese
saka vanhu vanozobatsirika nemutoo upi sekuri sibanda vanenge vapedza chikoro ava nokuti akanga aenda kana kungava kuinvesti kana kuteacher training college anenge achitarisirwa kuzowana basa kana akanga apedza chikoro chenyu imi chezinata anenge achizotarisirwa kuwana basa ripi
kana wapedza chikoro chedu umwe anoda kuti afunde anoda kuti arape nekuti ukwanisa kuti kuti unovei kana ada kuti ite hebalei anokwanisa kuti arape akada kuti ave murapi wekuti arape achiisa mishonga yedu yechivanhu anokwanisa kuti anorapa vamwe anouya vachida kuti vafunde ruzivo rweafrican traditional religion kuti vamwe vari kuti pane matambudziko vamwe ari kuti umwe munhu anokwanisa kuti anofirwa wekuti wafirwa hauzive kuti kana kuti rufu ndinorutora sei saka muchikoro chedu chinofundisa yatoti arapeke traditional religion
chikoro chenyu ichi chiri pasi pebazi ripi
ina maministri maviri Ministry of Health neMinistry of Higher Education and Teachers.
Aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri.
Aiwa mosara zvakanaka vateereri vanoda kuti vauye kuchikoro unokwanisa kuti bata pa 0712511385 0712511385 muHarare tiri pa 98 Cameroon fourth floor Zinata office.
Aiwa maita basa sekuru.
Aiwa mosara zvakanaka vateereri.
Pakanaka. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda. Vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata chirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa. Sangano reTransparency International raburitsa gwaro raro rinoburitsa nyika dziri pamusoro munyaya dzehuori. Nyanzvi dzinoti Transparency International inoshandisa chikero chinobva pa0 kusvika pa100. Nyika inenge iine 0 ichionekwa senyika ine huori hwakanyanyisa, iyo inenge iine 100 score ichinzi ndiyo nyika yakachena. Ongororo yakaitwa inoisa Zimbabwe pa22 score. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nahwo.
Chekutanga ndichi kuti izvo tichiri kure pamatanhatu da kuita kuti pedze uori munyika medu nekuti katasa patakaiswa papapa tiri kumachetu chetu kwenyika dzine uori dzakanyisa pasi rino zvichireva kuti pane matanhatu anofanirwa akasimba chaizvo ekuedza kuti tidi tikuindopa nhando dziri kumberi kwamana 50
asi kuti tatsa kuti tito namba wakacha sina uri asi nemamirira zvakaita tichine rwendo rwekuchairo
tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matanha dzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi kuti hapana matanha ari kutorwa
ya ndinotenderana neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veunemployment class of southern africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ifanira kutungamirira ichipa muenzaniso yekuti haitambiri uori mukuita basa rayo asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pachigaro hazviite muenzaniso wakawanda kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti tinofanira kuita uori kuti ndigozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumatare edzimhosva saka isusu kuti pekutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana kuti gavhana akambonyorwa nezvake achiti aita uri kuti titange patsva kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamunotiti nyaya yakati yai ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange patsva asi temamirira zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba
avo vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 Nako kambo kaja praisa watora mari kachitiswededza kumapendero echirongwa timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo mubato sezviri kutaurwa nevakawanda paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeminerals marketing corporation of zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsambambozha titumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai naChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isikati senda baku VOA.